A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Friday, November the 15th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Tungameli Nkoma.
And tonight, we're traveling back in time to 2 years ago on this day when the Zimbabwe Army announced they were intervening to target criminals that surrounded then-president, the late Robert Mugabe, after moving their military headway into Harare and seizing control of the state broadcaster, the ZBC.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We're also live on all our websites, which are www.voashona.com for Shona, and for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com. And on this day 2 years ago, tensions and euphoria ran high in Zimbabwe when the army raiding homes of government ministers, including Jonathan Moyo and Ignatius Chombo, amongst others, saying they were targeting criminals around then-president, the late Robert Mugabe, and not staging a military coup.
While Mr. Mugabe and his ministers were scampering and fighting for their lives, many Zimbabweans were celebrating what was clearly the beginning of the end for Mr. Mugabe's rule. But today, that euphoria has died and has been replaced by a cacophony of disenchantment against Mr. Mnangagwa's successor, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Many are complaining about his leadership. The economy is in a tailspin. There's no jobs that he promised during the election campaign. And many, many people today are regretting participating in the removal of Mr. Mugabe. In brief, many people are saying they were better off with Mr. Mugabe.
We will be taking you through that journey today, and for you to come here and also reminisce and tell us, where were you? Has anything changed? What do you foresee happening in the future? So please join us today, and we welcome all your suggestions, and also please write your numbers on our Facebook platforms and we'll call you right back in Tunga.
Yebo mavi kunjalo lichona njani makhaya kwabasanda sixhuma singumsakazo we Studio 7 na njalo sikuhlelo we Live Talk. Utaba isingalo lamhlanje ngolokususwa kuka Moyi umnumzana Robert Mugabe uhulumende wakhe embusweni ngomnyaka ka-2017. Na lizakhumbula ukubana ngosuku lwalamhlanje kulomnyaka 2 years ago, ibutho laselingenileke esitaladeni izolo mhla ka-14 lahluthuna intambo zomsakazo we-ZBC kanye lakumaphephandaba kahulumende laseliziphethe. Laselimemezela-ke lamhlanje ngo-5 o'clock ekuseni kungubaba uSibusiso Moyo osengumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Wayengakaziwa ngabantu abaningi ngaleso sikhathi, kodwa-ke wasephuma ngelanga lalamhlanje ngo-5 o'clock ekuseni kumabonakude ememezela ukubana ibutho selingenele kwezombusazwe, ngoba laselinanzelela ukubana kulezigebengu, izigelekeqe ezazigombolozele umongameli Robert Mugabe, zisenza imisebenzi yenkohlakalo eyayibulala umnotho weZimbabwe. Wakulandula wakubeka kwacaca ukubana kwakungayisiyo okuthiwa yi-military coup, ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Kodwa 2 years down the line, abantu abaningi bathi kusobala ukubana umgabe wahluthunelwa elibutho. Abayakhala ke abanengi lanxa abanye ikakhulu abecele likaMnangagwa besithi hayi umongameli wenza konke akwenelisayo. Abaningi bayakhala ngombuso kaMnangagwa bathi uqhubeka icindezela abantu. Abanye bathi umbuso wakhe mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Bavama ukupha umzekeliso wesinkwa abathi sasiyidola ngesikhathi sikaMgabe, namhla sibalelwa phezulu khona lekubo $16-17. Ngokunjalo bathi hayi babe ngcono ngaphansi kombuso kaMgabe abanye. Kodwa ungababuza ukuthi alubana esaphila uMgabe lamhlanje, simbize sithi hayi mdala subiselwe into zakho, ngena esihlalweni buyela lapha, ungavuma yini? Bengavuma bathi hayi bebengasoze bekuvume lokho. Kodwa bayaqathanisa nje ukuthi hayi phakathi kwemibuso yomibili awukho ongcono kulomunye. Mafi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi semusi wechishanu. Kudai ntunga nhasi vazhinji pari zvino tunoziva kuti vakatarisa ivo mutambo webhora uri kutambwa pakati pemawarriors nemazebras ekubotswana. Asi nhasi tanga tiri kutarisa isu kudzora ndangariro kune zvakaitika makore maviri apfuura, apo takaona vechiuto pazuva ranhasi gurukota rezvekunze kwenyika vaSB Moyo vachienda ivo kunhepfenyuro yeZBC. Vachisvika ikoko vachisvikonotaura ivo kuti pane zvavanga vari kugadzirisa munyika, uyezve vachitivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachigadzirisa nekubvisa matsotsi avaiti ivo akanga akakomberedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Saka tiri kutarisa kuti ndo zvakaitika here, semaonero enyu pane zvasanduka here mushure mekunge pari zvino tava nemutungamiri vaEmerson Munangagwa. Asi ndinofunga ntunga tine vhidhiyo iyoyo yava SB Moyo apo vakaenda kuZBC rega timbonzwa kuti vaiti chii pavaitaura ivo vachitaura ivo neveruzhinji. Musi iwoyo vazhinji vakanetsikana chaizvo vachitiko chiiko chaakuitika, asi regai tiende kuvhidhiyo iyi tinzwe kuti vakati chii pavaitaura apa.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only
apo muri kunzwa va SB Moyo
around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. Zimbabwe Defence Forces
apo tanga tiri kunzwa va SB Moyo vachitaura ivo kuti vakanga ivo vechiuto vakanga vari kuti ivo vaMugabe nemhuri yavo aiwa vanga vakachengetedzeka zvakanaka, uyezve vachiti ivo vanga vachida kuti vabvise vavaiti ivo matsotsi anga akakomberedza vaMugabe. Saka toda kunzwa kuti mushure mekuitika kweizvi pane zvasanduka here, pane zvamuri kuona here, pane mutsaukano here, uyezve kuti pane zvamungaone zvingagadziriswa here mune remangwana ntunga.
Yebo mavhi, ende mvunzo uri kubvunzwa nevanhu vakawanda nhasi ndewekuti sezvo vaiti kune matsotsi akakomberedza vaMugabe ari kuba muhurumende ari kuita nyaya dzeuori corruption. Ko corruption iri kuitika nhasi, uori huri kuitika nhasi. Huri kuitwa nematsotsi avaMugabe ayaya kana kuti uyu akomberedzwawo nematsotsi? Yilo udaba olukhulunywa ngabantu abanengi ukuthi njengoba imisebenzi yenkohlakalo ikhanya iqhubeka kuhulumende, amasela lawana ababesithi bawajongile bazama ukukhipha wona ababesithi agombolozele uMgabe yiwo alokhu ekhona yini? Ngoba siyazi abaningi babo sebasuka elizweni abantu ababesidla ababegombolozele uMgabe ngoJonathan Moyo kaSukuwere. There is no doubt ukuthi yibo ababekhulunywa libutho, kodwa inkohlakalo iyaqhubeka elizweni kuhulumende manje. Umbuzo ke ungokuthi lo uMnangagwa selamanye amasela yini amgombolozeleyo? Yo umbuzo obuzwa ngabanenge.
Ndiri kunzwa ntunga kuti tine munyarikani wedu wekutanga vankululeko Sibanda varipo veMDC yava Nelson Chamisa. Saka totanga nekuvabvunza kuti makadiiko vaSibanda? Aiwa tiri wadi imi munoona pane zvasanduka here titarira kuti nhasi pava nemakore maviri atiti apo takaona vechiuto vachipinda munyika vachiti ivo vanga vari kuda kugadzirisa zvinhu uyezve vachitaura ivo kuti vanga vari kuda kubvisa matsotsi anga akatenderedza vaive mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe.
Munoziva zvenyu kuti apa murikungonatsa nyaya. Chokwadi chinozikana nevana muZimbabwe ndechekuti masoja akapinda akaita inonzi nechirungu kuu akatora utongi nechisimba. Vakatanga kutungamira nechisimba nemuwavo uyu vamunangagwa. Tinoziva kuti kubva musi iwoyo pakabiwa mari dzakawandisa kubva kuhurumende 3 billion dzakabahwa neparamendi kuti dzakabiwa kubva November kusvika kunana April-May 2018. Saka tozati umbava wakasimbiswa uyezve pane vamwe vakataura zvichitika izvi zvekuti aiwa kapa vanyatsopinza vanhu vanogona manje kuti kuzotinetsa pakubira nyika apa nokuti aiziva zvavakaita kuDRC, tinoziva zvavakaita kuchiyadzo, hatichizoziva zvavakaita zvemunyika yeZimbabwe panguva ese yavanga vari vachitonga kuchiuto uku. Saka handizivi kuti tinovacheneserei tichiti vakapinda vachiti vanoda kubvisa mbavha kana kuti chichowadi ndechekuti vakapinda vachida kubira nyika.
Ntunga.
Kotwa vati dokotela Spanda ibutho kalihlutunanga bona bezanu PF sizama ukubaxhuma lapho zabezwa bedefenda bathi okukhona ukuthi uMgabe wagcina ngokuzisukela esikhundleni ngokuresigna ngakho ngeke sithi wahlutunelwa libutho.
Tikunzwa kuti vasibanda nhare dzavo dzinenge dzadonha asi regei timboenda tina amai Linda Masarira Kaingizi. Makadiko? Aiwa vesangano reLead. Totarisa kuti nhasi tiri kuona isu pasvika makore maviri atingati anniversary yezvakaitika munyika makore maviri apfuura patakaona vechiuto vachiuya vachiti ivo vakange vari kuda kubvisa matsotsi anga akakomberedza vaMugabe. Pane zvasanduka here semaonero enyu?
Chekutanga chandinoona chakasanduka inyaya yemagariro edu mukati menyika ino takanyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ndichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yaMugabe. Zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Ichaive chimiro chekuti waiti ukada kunatsoratidza kuti izvi hatisi kuzvida sevanhu waigara wakangoteverwa kawaiperedzesera waa mujeri kana kunotorwa usisaoneke zvakare. Toona zvakare kuti kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Ndo maonero anditi kuzviita kuti freedom yavepo zvasiyana nakudhara pavaiti there was freedom of expression but no freedom after expression. Chitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties nguva yaMugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya mazuva vanhu vakapomponoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaita last year bonona think paelection period vakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yaMugabe. Ndo positive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vaMugabe vaenda. Machallenges mazhinji achiripo takatarisa maringika noupfumi hwenyika pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uori ungava huri muhurumende ungava huri mukati mevanhu ndo pandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagore kugadzirisa nyaya yeuori handina kwandiri kuona tichienda nekuti tinoramba chikavira mberi asi tichidzokera shure.
Ntunga.
Yebo, uDokotela Spanda usephendukile njalo. Dokotela Spanda yamuzu unkosikazi Linda Masarira Kaingidza. Uthi sokwehlukene la lesiya sikhathi ngesikhathi sikaMgabe ngoba kathesi abantu sebelenkululeko yakwanisa ukukhuluma okufunayo awubotshwa. Ucho njalu ulinda masariri.
Kuzeni kuti EMDC kati siphathe sibhaniwe asikwanisi kwenza imihlangano elizweni leZimbabwe. Amapholisa asalethi kakuvunyela lokho. Ngitshone namhlanje ngisemhlanganweni labo. Besala khona ukuthi senze imihlangano eHarare nje kodwa lokho umhlangano uzabo lama-dignitaries. Abantu abafana nama-ambasada, abakhulu bakhulu bezamabhizinisi. Sizama ukuthi silungise isimo lokubonwa kweZimbabwe emhlabeni jikelele kodwa uzathola abanye abantu besithi bona kuthi khona kulokwehlukana ukuthi kwana kwangapho umnanga kwayisiwayo owayenza ukuthi abantu bulawe ngo-2018 nda abantu befuna ukudlala ngathi isikhathi esiningi kakhulu sidiniwe ngalaba abantu mani okunye fanele sikunanzelele ukuthi khathesi umgabe ngesikhathi sakhe sonke busa kula bantu abangu-3 kumbe 4 abathethwa nge-treason umnanga kwakhathesi sikhuluma so ule minyaka emibili engenile abantu asebethethwa nge-treason sebefika 10 honorable Scala bonke bathaba le treason ngoba wakhuluma ukuthi uhulumende lowo into yakhulunywa ngithwangirayo kodwa zangabe le problem so siyabona ukuthi abantu abafuna ukuthi basivala amehlo ngoba banikwe okumnandanyana khona kokutshontshwa uhulumende ngaba sihambele kathana le mali
masarira akayingiza hanzi na dokotela Nkululeko Sibanda MDC iri kurambidzwa kuita misangano yayo. Just yesterday the police said no yet to another meeting planned by the MDC. So where is the tolerance?
Chekuti vangati chitarisa nyaya iyoyo tinofanira kukutarisawo zvakare kuti nyika yege ine mitemo yayo uye bato reMDC vakuru vayo vazhinji magweta vanoziva marongerwo anoitwa manyorerwo etsamba nezvinofanirwa zviripo pavanenge vachikumbira kuita magungano aya kana ivo vakaendesa tsamba yavo mazuva asina kufa nondinoziva kuti notisi iyi yekuti kuchaitwa musangano inoitwa 7 days before kana imi mukaendesa notisi iyi 4 days before munenge muchida kuti ivo vazoini ndikungopasa muenzaniso nekuti nyaya iripo ndeyekuti bato reMDC riri kuramba richikonzeresa confusion mukati menyika ino vanoita zvinhu zvinenge zviri outside maspecified legal requirements vaita outside zvinhu zviri maspecified legal requirements vomhanya futi kunzokuona kuti tiri kungunyikidzirwa kodzero redu indinoona zvakakosha kuti ngatiitei zvinhu zviri malegal requirements edu semanyorerwo azvinenge zvakaita mukumbiro remitemo kana mitemo yedu chechipiri tikada kutarisa zvakare kuti tikaramba tiri vanhanogara vari antagonistic vanoda kuramba vachirwa vasingaunze masolutions fot nyaya dzatiri kunzwa tikada kudzoka kumashure gore rinoro rese kana kubva kumarure kumashure MDC inoramba ichikotaura nyaya dzehondo inoramba ichitaura nyaya dzekurwa inoramba ichikotaura nyaya dzekuda konzesa nyonganyonga nyaya dzekudira jecha nyaya dzekuti chero ani nani zvakare hurumende pasi rose kana uri kudhina nevanhu vari kuda kuramba vachingokonzera instability reaction yacho inenge yakamira sei nguva yatiri inoi chandinokurudzira ivo vakuruleko varipo vakateerera kuti vazoendesawo kana kune mutungamiriri wavo ndeyekuti ngatimbosiyanei nenyaya yekurwisana timbouya kuzorwidzana nemaideas anovaka nyika ino kuti nyika inotoigadhirisa sei nekuti ivo veMDC vakatadza kupruva kudare rekwavakaenda constitutional court kuti vakahwina maelection hatingarambe tichirwa tichiramba tichitaura zvinhu zvinopikisa nyika yedu zvinodemonaiza nyika yedu Hillary Clinton kuamerica akabvuma kuti hemandibirira maelections but chakakosha inyika yeamerica ngatishandei kuti america iende mberi havana kuramba vachiti Trump tichara pachipotera matombo tinoona everyday america yose ichiva tambo zvaari kuita zvisiri izvo asi havasi kusunga upinyu hwenyika yavo havasi kudzorera nyika kumashure vachiti ngatitei nyonganyonga mukati menyika yedu it is high time that MDC matures and stop this tomfoolery yekuti varirapa vachida kuramba vakatiita tension mukati mezvizvarwa zvemuzimbabwe ngatimbogarai pasi semazimbabwe timbobvisa majacheti emapato edu titogadzirisa sei nyika ino kuzvizvarwa zvemuzimbabwe zvigare zvakanaka kwete kuswera tichishungurudza pfungwa nemwoyo yemazimbabwenzi mazhinji ari mukutambudzika.
Dr. Spanda, before we go to our next guest, I'm sure you'd love to respond right there.
No, I don't respond. That's just a lot of hogwash. She just said nothing. She is singing to put it to the gallery. We can continue with more serious people.
Okay. Thank you there, Dr. Spanda. We'll come back to you, Mavati Torem, our next guest.
I want to consult it in our Jones Musarave, Batore Zano PF, Varku, Canada. Kutunokchinga Mizai, Pachirongwa.
Oh, thank you so much.
Ehe, vamusara mungati michi chaitwa nehurumende yenyu yeZANU PF chamungati chinoyemurika. Tiona kuti masvitsa 2 years mapinda pachigaro.
Well, chokutanga tawedzera freedom munyika. One major example being freedom after speech and freedom after expression. Old dispensation zvairovesa kana kuraisa kana kutsakatika ukaona wa criticize vamugabe waisungwa uvharirwa ko disappear aswa munangagwa varutaridza a lot of unprecedented tolerance to the opposition vakati ma opposition parties ese vakasununguka kuti tiedzogara pasi tichikurukura ku Poland zvinotaridza kuti I'm a new dispensation in a tolerance, in a freedom. Yes, you know, akusarowa munhu. Vamugabe vairova kudashura chaiko zvekuti vana vatsvangirai nana vamadhuku vakaborohwa. But vamunangagwa hatisati amuzva zvinhu zvachamisa vazorohwa kana kuti vazonzwai vazonzwai. Hazvichaitike muchi munew dispensation. That's number one. Number two, there's more focus on substantial issues that are of interest to the ordinary masses. For example, if you look at the Zupco, one of ne ne motika ne mabazi varikuona mazupco aripo pa road. Ma roads akugadzirwa anga gadzirwa nyika yese at the same time asi zviri kugadzirwa. Kuda kusama kugadzirisa ma relations ne dzimwe nyika ingava dzekumadokero zviri kuitwa ne new dispensation. Diaspora engagement, we are seeing more of that interest in engaging. Nguwaya wa mgabe, diaspora ya ingo wa ye kusurirezwa. Wa mgabe, apana pa waya zombo. Zwa shins, wazenda kwa Amerika. Kana waenda kwa China wakaso. Sangana ni Zimbabwe ndariko. Ese, regardless of party affiliation and all that. So those are substantive bread and butter issues that the new dispensation is has worked on. We have also seen some progressive economic reforms happening. They are not just happening on the political front. We are also seeing reforms of the economic reforms. In the old dispensation, there was an unrestrained culture of borrowing and spending. But look at the new dispensation. Some changes have happened in terms of restraining government spending, the culture of dishing out treasury bills, abusing the overdraft of the RBZ. There has been some tightening of the screws a little bit.
Mm-hmm.
So, there are many positives.
Mr. If I may just come in there.
Some of the few.
There are a lot of people that are actually writing on our live feed here at VOA, Sean, are just asking that. But when you look at the economy, it's now in free fall. During the Mugabe era, they were saying they were buying bread at $1. Now it's $15. How progressive is that? And what's your take on that?
Well, I think I'm all dispensation as you could see. Kuti chingwa ichocho chizoita dhora hurumende yanga ichingokwereta anditi saka zvakafanana nemumba kuti mumba imomo muri kuwana chingwa asi baba namai vachiwana turi kundokwereta kumaraini right that's one perspective. It was not a sustainable model because now look at what has happened. The new dispensation inherited massive debt. It will be 8 billion from external lenders. We have about probably 15 billion domestic borrowings. So it was false comfort. It was a fake price of bread. Even in America, Canada, you can develop it in a wheat, you don't find bread for a dollar. So that old dispensation, it was pursuing my populist measures, but it's in a long-term pain. Now, what the new dispensation has done is to switch over things and say, okay, let's have short-term pain for long-term gain. So people need to understand that that price was not realistic. It was a fake price. It was artificial. It was based on borrowing that was going to burden us in the future. Mm-hmm. So these are the consequences of that unrestrained borrowing that was happening in the past.
Thank you, Mr. Jones Mosara. Gwango kubo kwa kusenzi wa ngumkabe akusenza gali manje. One funny thing, though, about many people in ZANU-PF, they blame the late Robert Mugabe for everything. No one really wants to take responsibility for anything. Lo mlaleli ecingweni kodwa ngingakayi kuye. Baba Spandangena kona apu ya muzu ya kulumu msara.
Well, look, Zimbabweans are not a stupid lot, and I think that we do a disservice to ourselves when we talk to Zimbabweans if they're stupid. Robert Mugabe flew the Air Zimbabwe. Mnangagwa doesn't. He flies a private chartered plane. Robert Mugabe, yes, certainly maintained prices as best as he could that Zimbabweans could afford. Mnangagwa didn't. Robert Mugabe had in his whole, in his 37 years, five people on treason charges. Mnangagwa has seven of them in 2 years. Robert Mugabe took to any other leader in the world and amassed some respect. Mnangagwa is respected by his staff. Robert Mugabe unleashed violence on the people of Zimbabwe in 2008. But it didn't send soldiers on the people. Robert Mugabe killed people. He didn't kill seven people in 1 day, shooting them at point blank. Robert Mugabe was a poor planner, but he didn't steal $3 billion in 6 months. So you realize that we're not even being sold a dummy. We're being made fools and stupid people by this square. Come no one to go on, I'm telling you. We should wish everyone to know that Rosin Zinengi, not sing this song that not even anybody in Zimbabwe sings. You could answer there's some kind of reform, you have freedom of speech. Go and ask us, kind of, if there's freedom of speech in this country. Ask us if there's freedom of assembly in this country. There's none of the sort.
Well,
ask the RBZ right now, the RBZ right now is an organization for monetary fraud, defrauding the people of Zimbabwe. The Ministry of Finance serves one purpose. So this is something that the people of Zimbabwe experience every day that they never experienced in their lives before. This country has been in a bad place. This is worse. Robert Mugabe destroyed the economy. It took him 17 years to do that. It took this guy, on the other hand, 7 months to destroy it from something to nothing at all. And Zimbabweans are awake to that. They don't need to be told anything of anything about this guy. They've got him. I don't want to ask you to remember the guy everywhere.
Thank you there, Dokotela Spanda. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli?
Eh, siyaphila, siyaphila baba uNkomo njani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Yo, baba uNdlovu eGoli.
Indlovu enkulu. Singenile kuhlelwa kusiphi umbono wakho?
Yazi inkinga ekhona nje baba uNkomo la, ukuthi sikhuluma nabantu abangezwayo abantu uma bekhuluma. Noma ngithi ngabantu abangena feeling nabantu baseZimbabwe. That's a big problem, isn't it? Ehlelene liyenzeka kahle. Kodwa yonke le mibono ekhulunywa ngabantu, abantu esikhuluma nabo, ngelaba abasizwa nokuthi sithini. All right, okokuqala, uma bethi umdabu wayengcono kunomnankakho, asilona iqiniso leli, bayafana. Ngoba khumbula ukuthi isinkwa kumdabu uma sokuthewa idola laseZimbabwe sasesithengwa nemalini. Abakhumbule nje lapho ukuthi laba abantu bayafana, there's no different, bayafana. Economy le khona isafana, isaqhubekisiwa from kumdabu isizwa kumnankakho, they're still doing the same thing. Akukabi khona umehluko, mhlawumbe sisezobona kasazi. Kodwa both i-MDC neZANU-PF vela basebenzela abantu baseZimbabwe, basebenzela bona. Ngoba i-MDC azibani ukuthi isebenzela abantu baseZimbabwe. There be something ababezoyenza uma kusuya kuma-election ukuze abantu bonke kubonakale ukuthi kuridiwe. So bona bakhuluma ngomlomo kuphela. Thina abantu esiphansi esivotayo asikwazi ukuthi labantu kade barobhana kanjani le phezulu. Yibo bona abakwaziyo. So into ofanele nabo bay political party ofanele bebe ne intelligence yabo ezokwazi ukuzimba izani kulento eyenzayo kuze besebenze ngalo sizindaba engathi uma kuyikuthi behlulekile ukuvibizana beqede lapho belwisane ngoba manje abasalisani nezani sebelwisa abantu basezimbabwe sibe siqhubeke beshutheka ngenxa yokuthi kona baloku bekhalwa ukuthi umnankazi watshintsha amavoti umnankazi watshintsha amavoti okuyenza ukuthi i-political issue yasezimbabwe ingekho right ayikho economy ezoba right because of this political issue uma bona bengalungisa i-political issue yabo njenge-MPC bebe yi-strong opposition party nothi le opposition party ezoma ngegama eliyi-one othi sirojiwe kathi bona bahlala barojha sonke isikhathi bayifomeleni iparty uma kuyukuthi bengenayo i-intelligence yabo ezokwazi ukuthi izinde leyo i-political party erigayo bayifomelele bathi kumele bezihlalele-ke beyeke izani iqhubeke kuzo ihluphekise abantu kunokuthi labo bebeyisambulini lokho ebantwini basezimbabwe sibahlupheke.
Hayi, siyabonga baba uNdlovu ngokungena kuhlelo ba.
Siyabonga baba.
Bari kutora apo vaNdlovu mafi. Anzi hapana chabuda apa. Vari kuti like many other people have been saying kuti chingwa chaita dora nenguva yamugabe asi pari zvino hachitengeki zvachose.
Aiwa zvakawanda pana pazvikwadi vanhu vari kutatsurana vachitaura mafungiro avo akasiyana siyana. Regai timbodzokera kuna Amailinda Masarira Kaingizi. Ma muri kunzwa zviri kutaurwa nevanhu, munotii nezviri kutaurwa nemacallers nevamwewo vari pano?
Chekutanga, I think ndine muono wangu wakati siyanei nezviri kutaurwa nevanhu, nekuti tikada kutarisa nguva yainzi nevanhu chingwa chaita dhora bhoni neus dhora dzaziri pa1 to 1 vanhu ivavo zvakare nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato ndivo vaichema zvakare vachiti aiwa muri kutibata kumeso dhora nebhondi asi 1 to 1 yazisiyiwe kuti us iri zvigadzirisirega mari yete zvakanosunungurwa kudaro pakapinda minista Mthuli zvikanzi regai chii us dhora izvigadzirise muikonomi kuti tione kuti zita chonenge rakamira sei ndo pakatanga kuita mamaketi variations echi emari yedu tikaraondiusa izvozvi mari yedu yemuno muzimbabwe neus dollar sikaze 1:1 zvaane mari yekacho kuita bika ithink is 1 US dollar is about 15.3 kublack market izipa 1:21 takuda kudzokera zvakare tichinodzokera nguva iyi yataishandisa maus dollar zviri 1:1 chingwa nhasi uno chiri kuita 1 US dollar kana kuti 15 US dollars kana tikashandisa black market rate chingwa chiri kuita about 60 cents. Ndo chokwadi chiripo, asi dambudziko riri mukati menyika yedu ndeyekuti masalari evanhu nekuwanika kwemari kuri kunyika, masalari ari kungorwa nevanhu kumabasa avo haasi kufambirana nemarate eus dollar kana kufambirana nemarate acho ari pablack market. That is the big elephant in the room. How do we get salaries to be stable according to the inflationary figures in this country? That is the conversation we are supposed to be having. But we have had a very big problem over the years of an opposition that is very alarming, that wants to get people to a stage where they are so agitated and then they are all over the place causing confusion. We cannot continue like that. We've got a nation to build. We have to be realistic about some of these issues. What is it exactly that we need to do as Zimbabweans right now? What we need to do is to push for government to make sure kuti vari kupa ma7 cents nevashandi vese kwavanosevenza vari kuhora masalaries anoita kuti vagone kunorarama zvakanaka. Inyaya yekutokirama tichialama vanhu tichizori zvatikuudza vanhu hazisirizvo. It is so wrong. And I ndinokwirirana nemutauriri afona uya achitaura kuti zvanhu MDC vari kuramba vachitamba nekupenyu wevanhu. That has to stop. Ngatitaurira nechokwadi, nyika ino haivakiki tikaramba tichinyeperana tichironderana tsuro tichiisirana mabhomba muroti. Ngatitaurira nechokwadi, only the truth will set Zimbabwe free. Tigare pasi, people from different different stakeholders, whether it's church, civil society, my political parties, kuri how to remove Zimbabwe forward. Zvizvi kuda kugadziriswa timbobva pakuda kurwira ukuru nepower ruzhinji rwezimbabwe ruchitambura.
Mai Masarira, Many times you come across as an opposition to Nelson Chamisa and his MDC. Does that ever give you pause? Do you, you know, pause at times and think, maybe I should be talking more about what's happening in the government instead of the MDC as an opposition to the ruling ZANU-PF, not to the MDC?
The irony of it is every time when I oppose ZANU-PF, no one takes notice. But the moment that I oppose Nelson Chamisa, everyone notices that. My political party, Labour Economic and African Democrats, does not exist to address either ZANU-PF or MDC. We will criticize everything that is worth criticizing, and we will only applaud what is worth applauding. So at the end of the day, I do not exist to say that MDC is doing well when they're doing wrong. They are part of the problem in Zimbabwe. I stand to make sure that we depolarize Zimbabwe, because Zimbabweans are so polarized and toxic on partisan lines, which is so wrong. Zimbabwe is a multi-party democracy, and we cannot continue upholding wrong things because they are opposition. I have never seen Julius Malema always supporting the DA. I've never seen that. So don't expect me to be always supporting MDC because they're an opposition party. Where they are wrong, I'll call them to order, and that is exactly what I will do.
Do you admire them for, have you ever admired them for anything?
Right now, there's nothing that I admire about NDC, because they're just too antagonistic for nothing. They oppose everything for the sake of opposing. I am still yet to see the positives that they've brought in since last year after election. Everything about them is about fighting. That is one of the major reasons I had a fallout with NDC. We had been fighting since 2000. You sit on the table and say, what is the way forward? What is it that we are doing wrong? What will take this nation forward? I think what I'm saying, Zimbabweans are suffering. I spent more than 3 years in saying that we're not going to be teaching what I'm about to go on. I'm not going to be worried. We're not going to be another school. I said, I'm not going to make a political. But you know, my people are going to be able to change. Things are not changing for the people in Zimbabwe. Things are actually getting worse by the day. Because I'm going to be able to get a change. It's going to be a teacher. It's going to be a problem.
And the reason why I'm pursuing that line of questioning is because you seem to be in denial about the MDC repeatedly being denied permission to do their rallies by the police.
Why are they being denied? I answered that question. From my own point of view, there are some legal requirements that they do not allude to.
The reason that you gave earlier is pure speculation. Okay. Mkoma Msara, tipe ufungwa dzenyu. Hanzi, mambotaura nezvekuti Vamnangagwa is a frugal leader. He has arrested expenditure, yet Vamgave was so extravagant. And Dr. Spanda vapa muenzaniso vagati mfananizo, kana kuti example vagati Vamnangagwa vari kumhanya nemahired jets mazuva ese from Dubai, from wherever. Kuva frugal kwacho kuri kupi ipapo? People don't understand, and I don't understand either.
Yeah, thank you. Toda kutaura zvinhu zvine mavhi 11. So, as usual, just like what they did with the Constitutional Court application, which they lost free and fair, they just allege without evidence. So they need to bring to us the V11 that are showing that there is no fiscal prudence whatsoever that is happening. An explanation was already given by the presidential spokesperson as to why sometimes the president might have to hire a private jet for certain trips.
Always. He never uses Air Zimbabwe. Always he hires a jet from outside the country. Even yes, from when he has to travel from Gweru to Bulawayo.
Yes, and I said the presidential spokesperson already explained the rationale behind that, that it is actually cheaper to do that than to have the traveling public being inconvenienced by the president diverting Air Zimbabwe to go wherever he wants. When Comrade Mugabe was doing that, there was an outcry that Zimbabwe is being abused, is being inconvenienced, the traveling public is being inconvenienced, the president wants to travel, so therefore they divert the route of Zimbabwe. So the same MDC that is now saying Mugabe must come back, at that time they were saying Mugabe must go. They should tell us, if Mugabe was so good, how come their signature slogan was Mugabe must go? You see, so there is a fatal lack of principles in the MDC. That's why you find that even on this platform, the MDC member or representative is questioning our presence here simply because we don't agree with the MDC perspective. These are the same people who claim to be Democrats. What kind of Democrats are so intolerant to divergent opinions that even on a radio platform like this, they would not want anyone who disagrees with them to be here? So one thing that becomes clear is the MDC is a fake democratic movement. They have failed both opposing. They have even failed the duty of an opposition party. What they have brought to the table is confusion, lack of principles, begging for sanctions, organizing violence, attempting to overthrow the government through unconstitutional means. So we are simply being put in a toxic environment by a political party that cannot even do the duty of opposing. So ultimately, what we hear from the MDC as usual are mere allegations which are meant to smear the president and the government. They think that if they keep on lying and lying, and if they keep on portraying President ED as a reckless spender, it's going to incite the masses to rise against the government and all that. But it's all smear campaign. It's all allegations that are devoid of V11. Mm-hmm. Until the MDC brings V11 and say, look, if ED had used Air Zimbabwe instead of a private jet, it was going to benefit this and this and this and this. The private jet costed this much versus using Air Zimbabwe or diverting Air Zimbabwe from its route. Then this will remain mere allegations by a bitter opposition that is confused, that now is supporting Mugabe, the same Mugabe that they were saying they must go. They have no principles. But with that said, the president has opened a new dispensation that has brought democracy.
Mr.
So unlike
Sarah,
them, who would not want us to appear on radio stations with them discussing and that, we welcome them and we'll continue to shine light on the incompetence, the corruption, and the sanctions begging that is in the MDC.
If
so I'll be listening, but unfortunately I won't be able to contribute. Thank you.
Okay,
thank
we're going
you,
to
it's,
use some Sarah.
17 minutes before the hour of 8 o'clock.
We have
and,
a caller.
It's before 2 o'clock here. Mm-hmm. Let's go to the caller.
Let's go to the caller, but would also like Mr. Sibanda to respond because those words were actually thrown at him. But let's take the caller they've been holding for a while. Hello, caller.
Hey, hello, Magadi.
Tirinani, Magadi, Truktora, Nimi, Murikupi.
Diriku, South Africa.
Taura yenyu stare nyibva mataura pfungwa dzenyu.
Right, you know, the Baba Tanya.
Makadi Baba Tanya. Taura itinzwe.
Na nyaya ndiri kuda kungo taura ndekuti ayo kubva papinda dispensation guys.
Mhm.
Hapana hapo chachinja. But kana ndava kutaurisa ku politics dzedu. It is not that is always there for both sides. It is an quarto, let MDC quarto. In the Nabu Sotenda, my Masarira, Nokuba, and Opposition, but Karakuito. You got a Kundra number down to a Jaina because under the Daring the Adoranum Forum to Darika, the Anu, the MDC. If those who know, Tinas Anu, Akanga, Ripanyanga, in our Gabi, 2006, 2008. Kuine mabhira chek anachikwanisa kuti hodwa kuzadzangoro kuti unotenga chingwa ndo pari kudzoka nhasi MDC kuti Mugabe was better than Mnangagwa nekuti Mnangagwa was chake changodhura kusvika pa $15 ukuti ukatita kuexchange rate there is a difference nenguva yaamugabe ndo iri kudzokwa nesame MDC yaiti Mugabe must go yodzokazve kuti Mugabe was better. So at least we have to say one more thing. We have to say that the president is 15 years old. if kana vachi opposa system yezano hapana pano pagotombomenjena takanaka saizi mugabe was better because tine vanhu vakada 4,000 vakafa in 1 month panguva yekorera yethat period yandainawo mugabe yai handizi so kana vachiti zvezvaa zviri nani zvenguva yavamugabe handizviziva tivari kutarisa panguva ipi nokuti mugabe inherited acountry yanga iine zimudhora ranga riri padhuze neus kusvika kwava nemabhiyera asisina value zvachose nematrillioni asi nhasi wodzoka achiti is better I don't think the MGC will be serious.
Aiwa.
I don't think it will be serious.
Babatanya. Chingoti ga ga ga.
Pedzisai. Nguva dzafamba.
Nari dzababatanya dzabva dzadona ipapo bati vanga vari kutaura vakanangana navasibanda. Vasibanda kana muchikwanisa kupindurawo zvanga zviri kutaura mutereri uyu.
Kaona ika mutereri anenge ari kutaura ari paside namai masarira munovaziva ka but anyway nyaya iripo ndeyekuti tinomezha success yeeconomy tichitarisa zvinhu zvinenge zviripo vanhu vanobvunza munhu wezanu shure anoti hanzi MDC haina principle nekuti yati Mnangagwa of course, Mugabe could present a speech at the United Nations and people would listen. Mnangagwa can't do that. He can't even talk to a group of cattle and they stop. You also clearly would say that in that regard, Mugabe at least represented his views better. Mnangagwa atanga chinyaya chake che new dispensation. Chero iye achagona kuchitaura. Zimbabwe is open for business. Yeah, I check when a leadership must be able to rally behind a point such that the nation begins to resonate. Taura is legitimate. The whole country resonates. Even Mnangagwa now agrees that he's illegitimate. And look at how he's forming this Pollard, that group that even gives them a budget simply because he's trying to buy legitimacy on the cheap. He's illegitimate because Panacha no guna. Munhu wezanu wanga achisupporta Mugabe for the last 37 years wotanzi iye anofunga kuti ari principled nokuti nhasi ava kusupporta Mnangagwa akabvisa Mugabe ndoka vanhu vasingatrustike kava you can't trust them they lie vakanyepera vanhu vachiita coup sikanzi it's not a coup and now everybody agrees virtually it's a coup there's nothing that Mnangagwa has said that has stood the test of time saka kana vachida kuwahwata and keep saying what they're saying, they can do that. The bottom line is that at the end of the day, the people of Zimbabwe and the people of the world begin to realize, apana, there's no one I know, anga aine goodwill, because of how the world was disappointed by Mugabe after supporting him for the first few years of his presidency. The world was so willing and so welcoming to Mnangagwa, that flew away within seconds, because apana cha anogona. Izvozvo vakatora vanhu vakatambisa mari yenyika achiti hanzi toda kuita sanctions against much against sanctions and he put more sanctions on the country. He is a threat to our national security and to the future of our country. Nenyaya yekusaziva chete. Munoziva kuti Mugabe waitikanganisa but aiziva pane zvaaifunga kuti ari kuita. Ava varipo mazuva anaya havana kana chavanofunga kuti vari kuita. Vari kungofamba nokuti vane tsoka. Vari kungotaura nokuti vane pamukana zvakaita vanhu vamuina nhasi papanera. It's a challenge when your country is led by people who don't take time to think about issues. Unofunga kuti munhu une CIO, une masoja, une ministries, ma researchers, unotadza kuziva kuti chinyanya chake chema sanctions, chinozokanganisa nyika, wese chinowedzera ma sanctions. Vakaita machi yavo nhasi by tomorrow, banga pane ma additional sanctions and additional antagonism from the rest of the world, which is something that this country cannot afford. Saka vanhu venyu vari irresponsible, unconcerned and reckless. And dangerous to our country, and we are better off without a government than these crooks. And I think that we need to be very clear about those things and show the people of this country that we understand that the MDC has been very clear time and time again. We need to sort out our country, and in order to do that, we need to get rid of all these crooks that have been cheating our country for time immemorial. And we've got to tell the truth about Mnangagwa anoziva kuti hana leadership.
yano gona ku provider that can bring another country to the table. Wakaedza kutaurana na South Africa gore rapera vachiti ndipei mari ndi kana kuti ndibvumirei kuti ndipinde murandi inyeni muno kuita kuti ndigadzirise nyika. Vakamunyima mari nokuti havamutrust vanhu vacho ivavo. Vakamutai waka the only thing we can do is support you fight against sanctions. Vachienda kuma sanctions mnanga kwa chino flopa ku National Sports Stadium. Vana Ramaphosa vaitotumira ma delegates avo kuenda ku America kutaura vakomana nyaya ma sanctions haine inesis. Itsavangu tibatsirei pakukampena but we're actually doing nothing about it. So if you believe Mnangagwa, your only problem is one singular and no other. You are the only person who believes Mnangagwa. Iwe ne group yako makagara, the only one. No one else believes in you.
Dokotela Sibanda, vakhona abanye abantu abaningi engibaziyo abangelani le ZANU-PF abangasomalunga e-ZANU-PF. Abakhona nayo abangabasekeli be-MDC abakhona nayo abathi, you know, alikhanyi njengebandla ukuthi lenzani kahle kahle. Imihlangano viki after viki liyalelwa ukuyenza ngamapholisa. Kodwa kuphele kunjalo kungabi lalutho uthini abantwini abanjalo
zana umbuzo omuhle kakhulu ngiyawubongela ukuthi wesilalo yilolo sikuthi silabantu bonaba abathandizela babafuna ukuthi izimbabwe ihambele phambili babe khangela ukuthi kade kwenzakalani sizokuba labantu ababeyengwe ngabantu abanjengalabo elilabo namhlanje kupanel laba ababethonge izana abafana labo Linda Masari abalezi mota uLinda Masari phelezinsuku udrive imoto esabekayiphi izana manje manyangukwasi waphilwane imali zikazulu engelanto ayenzayo now udubo lukhona yilolo. Ndabona fanele babe WhatsApp laba bathengiwa ngithi mina bethengiweyo. Ina ngikwazi ukuthi indaba bona bengina babe banenganga kakuhlelo bengena lanto abazi kumba abancedisile ize ngayo. Sesithi nxa sathi thina esifuna ukuthi siwenze. Ikuthi siqale sitshengise uzulukazi weZimbabwe ukuthi thina singabantu abathanda ukuthula kasiphongi kulwa nje anti nizwile Linda Masari ekhuluma lapha. Labanye bakhe thiwa ngoba labo George Jeremy bahlala bethunjani labo Nick Mangwana lokunguminista kwabo lokho okuthiwa ngu-energy layo Mnangagwa uyabethiwa njalo MDC ithanda ukuthi ukulwa kuphela ngabafuna ukukhulumisana sathi no sizabayekela abantu laba sitshengise iZimbabwe ukuthi no thina nxa sikhuluma ukuthi abantu laba kabakhulumeki labo abantu laba kakudlaleki labo abantu laba badlala ngemthetho kabalandeli umthetho kufanele kwaziwa khathele sizizile zonke selisazi. Akunsuku ezingaki even nabantu baseBritain abaAmerika bebuya kithi besithi ayi lina bantu lithanda udlakela kalifuna ukukhulumisana labantu sathi hayi lisibona silobukhokheli obuncane bese licabanga ukuthi ubukhokheli bethu buthanda udlakela hayi thina sithanda ukuthula sizawulandela umthetho wabantu laba okwensuku ezithile sibone ngoba abantu laba bazayenza bazadlala kuhle kwezepolitics. Na namhlanje sokusegcikene ukuthi ungaze wenze namhlanje ngikutshele mntakamama ngitshele emapholiseni mina ngitshele emapholiseni afuna ukuqambela amanga ngibazisa ukuthi into liyenzayo leli nabantu ukuthi lenze nganisela bhana iMDC izalihlupha lezanuyeni leyi ngoba abantu beZimbabwe bangacina sebesithi no kakusasebenzeki under iMDC ngoba iMDC iyasisibhaniwe lebese lingasela muntu ozakwenzani ozancedisa ukuthi into ukuthi kube lokukhulumisana kusela muntu osetafuleni. Sisenzela khona ukuthi abantu abafana labo elilabo lapha kupanel bangahambi besithi hayi iMDC ithanda ukukhuluma iMDC ithanda ukulwa kuphela thina ithi sacela abantu ngemva kokhetho silitshontshele ukuthi hayi kakhulisa nokulungisa ilizwe abantu benu bayala. Ngakho ngiyathemba ukuthi namhlanje sokumgceke kubani lobani ukuthi abathanda ukulwa ngobani abadinga ukuxabanisa iZimbabwe ngobani ababulala umkhonomi kwele Zimbabwe ngobani ngabe kunjalo hayi sesingaqhubekela phambili uzulukazi weZimbabwe ngiyambonga ukuthi usekubona sokusegcekeni ukuthi iMDC iyakwanisa ukuthi izikhame okwesikhatshana izama ukutshengisa uzulukazi weZimbabwe ukuthi hayi sidlale le ndwangu zona sidla umbe emasimini.
Amai Linda Masari ra just to explain zvirikutaurwa na Dr. Sibanda hanzi bato renyu rakatengwa nezanu makapuwa ne motokari yamuri kufamba nayo.
Chekutanga ndoda kutanga ndataura naivo vankumeleko kuti vasave mushamarari wezvinhu zvavasingazivi ndinodzokera kwavarivo kubato ravo gore rakapera muri sizwi why. Na Charlton Wendy, I'm going to say that because Razzara Chiwenga, kwaraigara vachinopiwa ma2000 nemawiki. Ivo vachanyisa kana ivo vankurumbeko vanoziva futi kuti fuel yavaiisa kuMDC yaibva kuna kuda Tsvagwirei. Ndinovafumura ndikavapedza izvozvo nekuti ivo havana kana kutombochena zvamuchose. Vane makore vachidyidzana nezanupiefu. Kubva vatangirai vachiri vapenyu vachiudza vana vese mubato kuti musatore minda ndeyezanupiefu, asi vese vakuru ikoko vane minda yavainotora kuti nevanhu vevezanupiefu vachamisa chaivo. Vaiva nemabhizinesi navamugabe. Saka hapana chavanoda kutitaurira, nekuti tichazosvika panguva yatichazotaura chokwadi chese chekuti MDC ribato ranga richitipata kumeso kwemakore. Ndokuti saka isu vamwe takarisiya nekuti takaona kusviba kwaro neuori hwaro. Tichienda mberi zvakare, vanoda kuramba vachishedzera nyaya dzeuori, nyaya dzekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero. Vanombunyikidzirwa kodzero nani? Ivo vaine violence inopfuura yehurumende iripo iye zvino. Taritai mune zvakaitika paSaturday, zvakaitika kumasvingo. Vanorovana pachavo, Tudy Stevenson akarohwa nani, Elton Mangoma akarohwa nani. Tikatarisa zvakare, corruption iri MDC yakawandisa zvekutoti hatina confidence yekuti bato iroro rikatora matomo ekutonga rinyika ino, vanosvika vese vachisvika vachinorya vachipedza corruption. Vane maMP mangani akamboita accountable kune vanhu vakavavhotera kuti constituency development fund yakashandei? Mari inouya yemaMP inouya kubato yavanowana kuparliament mamiriyoni yakashandei? Last year mari iyoyo yese about 600,000 yakapinda maaccount mavachamisa vakaidya vega. Umaicho yakasara haina kutaumbira makampeni hakuna kana MP one akapiwa mari pamari yemapato. Ndinotaura zvakawanda, hatidi kuti kana tichitaura zvinhu zviri maringe nenyika yedu gadzirisa sei tipo get personal, because zvitoriwone zvakawanda zvatinoziva zvakanoita. Mari dzavanodya, mamiting avanopinda akawanda, vachinotora mari vachipesanidza vanhu musoro. Saka vanhu ngavafunda kutanga kutaura zvekwavasina kuswera, nekuti ivanzi ramari yezanupf yandinobata. Handina mota yakabva kuzanupf, bato rinonzi ridi rakagadzirwa pasi pemuti kumba kwangu nemathrade unionist anga aneta nekunyeperwa nezctu, vanga vaneta nekunyeperwa nemdc, nekuti isu tisu tiri kutambudzika mukati menyika ino. Hatimbofa takaregedza kuzvirwira nokuti apa nguva yekurwira kodzero dzemahevhu not isu vasina chinhu tigadzise nyika yedu. Ini ndiri mudzimai ari kuzvirimira mumunda wekumusha ndichirima chiwana mari yangu kutopako. Ndiri mudzimai ari kuswera achikorokoza kuti vana vangu vagone kunorarama. Zvanhu zvavanoswera tinyepera vari maseko avo vatifunga zvavanondipedza, handipedzeke nokuti handina kugadzirwa neMDC. Ndakazvigadzira ndega, ndine kozi yandinorwira. Ndinorwira kuti mukadzi wese ari mukati menyika ino nevanhu vese vasina mukana nekuti vagone kunozvimirira vave financially independent, vawane masocial economic rights avo, vakwanise kuzviwana. Handina kuvetura ndichinyombana nevanhu ndichifunga kuti ndaseva zvekuti.
Aiwa, tinotenda.
Ndomudza vankunoreko Tsivanda ndechekuti Chinese student politics yakapera. Zvei zvamasora musakwatora ine zvisora muchituka vanhu zvinoitwa kuzinhasi rekumainfetiti. Kana tapa nguva yatire zvematongerwo enyika chaizvo chaizvo, we exchange ideas, nekuti kuswera tichinyombana nekutukana ndatendanga.
Vasibanda, motipa mazwi enyu ekupedzisira. Todzokera zvakare mukutarisa kuti pane zvasanduka here 2 years tiri pasi pehurumende yava Munangagwa.
Aiwa ka, munoziva kuti hapana chiripo. Tinongoziva kuti vamunangagwa zvavanoita ndozvavo zvokungonyepa zvino, kutenga vanhu, kutenga manyuzipepa vachiti hanzi vanoda kuti vafambise nyaya dzekungoti vanhu vasaziva chokwadi. Chinonzi pachirungu it's a competitive authoritarianism. Ndo yatikuona pano, inotenga vanhu vachipuwa mari dzimotikari. Vanhu vemanyuzipepa vanopuwa mari dzimotikari kuti vafambidze nyaya dzekunyepa. Iyo vachingova ndivo vanenge vachirya mari dzevanhu dzenyika. Saka tinoti kuvana veZimbabwe, vachamisa vachataura nemi musi wa20. Munoziva kuti mutungamiri watambudzwa zvikuru sane ZANU, uye munoziva kuti ZANU inovenga vanhu vanoichallenja zvechokwadi. Yogoti ivo vanenge vatengwa yavo ndo vanenge vachinzi vanopuwa dzimotikari nemari zvakadai. Vachamisa izvezvo, havabvumidzwe kana kufamba papi zvapo vachisangana nevanhu, nenyaya yekuti vanozikanwa nezanu basa ravanoita rekuda kusunungura vana veZimbabwe. Tinoti vana veZimbabwe ngavarambe vachisimba ipapo, nekuti tikafambidzana pamwe
thank you doc. I'm afraid we'll have to leave it there. Isikhathi sese sihambile, olivalelisayo mntungamili inkomo.
And I'm Marvelous Nhlanganya, who is saying have a very good weekend. Bye bye.